Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri chikumi 21 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana pasina declaration yekuti tinogona kufamba nayo yatambirwa nemhuri, tiri kutaura nawo mhuri yacho kuti munhu tofanira kumuviga by Friday, because tani takutokwanisa 7 days manje tina comrade mumba.
Kusawirirana pakati pebato rezanu PF nemhuri yaComrade Chinks kononotsa urongwa hwekuibwa kwemufi. World Bank inoti nekuda kwegohu rakatinakei, upfumi hwenyika huchatiwedzerei gore rino, asi hurumende ikasagadzirisa nyaya dzezveupfumi huchaderera zvakare kwemakore maviri anotevera. Politburo yezanu PF yoziya nyaya yekuti murongi wemabasa mubato iri vasevhia kasukuwere vodzingwa mubato here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekusawirirana pakati pemhuri yemuimbi Comrade Chinks nebato rezanu PF kuti oitwa gamba renyika here kana kuti kwete yapa kuti mufi anonokwe kuvigwa. Bato rezanu PF rakati Chinks haakodzere kuvigwa kumarinda Heroes Acre, izvo zviri kuramba kutambirwa nehama dzake nevamwe munyika. Chinks akashaya nemusi wechishanu manheru, uye kusvika pari zvino hapasati pave nezuva rekuti anoradzikwa riini uye kupi. Mhuri yake iri kutsigirwawo nevesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, iro riri kuti mufi aive gamba uye anofanira kuvigwa kumarinda eHeroes Acre. Sangano iri rinoti kune vamwe vane chitsama vakavigwa kuHeroes Acre vasina kana kumbobvira vaenda kuhondo. Mushure mekunge bato rezano PF ragara pasi, rakatumira retired brigadier Walter Tafumanei, vanove munyori mukuru mubazi revezvevakarwa hondo yerusununguko, kuti vaendese shoko iri iro riri kurambwa kutambirwa nehama nemhuri yavaChings Chingaira. Blessing Zulu Studio 7 abata retired brigadier Tafumanei kuti tinzwe zvizhinji.
Takatumwa inini naComrade Dickson Dzora, director kupati kuzanu PF. Soko ratakatumwa naro nderekuti Comrade Chinks vakanga vadeclarewa Liberation War Hero, zvichireva kuti vanovigwa with military honors and with state assistance. And ruremekedzo irworwo rwavangoda kufanana nenational hero, because vanopinda muNational Heroes Act inosara ichichengeta mhuri, but havavigwi pagomo. That's the difference only.
Tiri kunzwawo kuti izvo hazvina kunyatsogashirwa nemhuri yavo. Vakati kudii kwamhuri?
Takagara nemhuri parutivi, takatsvaga pamba ipapo kuti tiite dare nemhuri, nemadzibaba acho, vana baba munini, vanin'ina varipo, nevana vake Comrade Chinks nemadzimai. Tikakurukura tikavataurira decision yakanga yatorwa, havana kunyatsozvitambira, vachipokana kuti kose asina kupuhwa national hero. Tikati zvinenge zvadecidwa ndizvozvo, hapana pakati pedu, hapana anokwanisa kuzvichinja. Ndosaka vakazokumbira kuti tidzokere kuvakuru. Tinokumbira zvakare, tinosvitsa soko rekuti vari kukumbira kuti hapana here mamwe mafungiro Saka ndo mamirira akaita izvozvo. Takangomirirawo kubva kuvakuru kuti kune zvichabva kuhere mukukonsultana kwavari kuita, mukubvunzana nekutaurirana kwavari kuita. Asi muurongwa hwatiri kuita isusu tichitaura nemhuri, kana dai isusu seministry ndisi takatakura rufu urwu, ndisiri kuchengeta zvese, ndisiri kuzviita. Kana pasina declaration yekuti tinogona kufamba nayo yatambirwa nemhuri, tiri kutaura nawo mhuri yacho kuti munhu tofanira kumuviga by Friday. Because taanesi takutokwanisa 7 days manje tiina comrade mumba, and anofanira kuvigwa, anofanira kuradzwa at some point.
Ko vamwe vangu vachiti vanhu havana kunyatsofara zvekuti vamwe vanenge vamwe vangu vachitiwo vehama havana kunyatsofara zvekuti vanenge vangavoda kukandirana makobvu nematete nemi navachingadhube, icho kwadi here kana kuti makagara mukataurira nanyi zvakanaka?
Hapana kumbopesana kwakaitika ipapo. Comrade Chingadhube, as you are aware, vanga vachirwara mazuva apfuura. Saka vanga vasati vasvika parufu ipapo, ndosaka takaenda nawo Manheru. Saka takanga tiinawo, zvakatipawo chiremera kuti tasvika naminista. But vakabata maoko, tikagara nemhuri, tikataura musoko redu varipo, tikakurukurirana zvakanaka. Tikabva zvakanaka, hakuna kumboita any threat on us.
Retired Brigadier Walter Tafumanei, vanove munyori mukuru mubazi rezvevakarwa hondo yerusununguko, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, vaDouglas Mahia.
Kana tichitaura nyaya yekuti gamba, I think chinhu chinonetsa ndechekuti vanhu vanofanira kutaurirana kuti rinonzi gamba munhu akaita sei. Nekuti isusu patakaita invent the word gamba panguva yehondo yechimuringa, takanga tatarisa kuti chirungu chakanga chataurwa chaizvo kuedza kutaurira vakanga vakatidzvanyirira nyaya yekuti tiri kuda nyika asi varungu vanga vachiita sevasinganzwi chirungu. Kusvika pasvika pane zvinodhuka nezvinoputika, ndo patakati isusu vanotakura zvinoputika nokuputisa nokuputisirwa, ivavo ndo magamba ivavo, because vaiita language yakazonzwikwa nevarungu kuti vanhu vatema vemuZimbabwe vanga vakasununguka. Ndo ugamba, ndo definition yeugamba yatakataura. In other words, hakuna munhu akanga asina kuputisa kana kuputisirwa aifanira kunzi gamba. Asi akaputisa kana kuputisirwa nemuvengi, iyeye ndiye akanga achinzi gamba. Nokuti vakuru vekare, madzishe ekare, inini sekuru vangu vanenzi vamusarurwa, vakanga vari ishe, vakanditaurira kuti vana vakomana vachizvarwa vaiti waita zvakanaka makorokoto wazvara gamba. Ndo parakabva kureva kuti gamba munhu aizeinda kunorwira nyika sezvakaita Chings.
Asi sei pachiita mutauro wakanyanya kana pakuda kunzi panzi uyu igamba iri harisi gamba mazuva anaya?
Isusu tinofungidzira kuti chinosaka kuti zvinzaro ndezvekuti vakazouya vakutigamuchira kana kuti chingura kusangana nesu panzira muhondo yechimurenga, vakada kutora mbiri yavakanga vasina, saka vakazenge vakutaura matauriro avo iwayo.
Asi kwamuri imi sevakarwa hondo yerusununguko, mufi vaChings ranga riri gamba?
Chings anga ari gamba munyaya dzekuti hapana pasina kutaurwa naChings zvine chekuita nehondo yechimurenga. The First World War, hondo yekutanga yepano pasi, yakanga ine propaganda yayo, ine vanhu vakanga vachitaura masoko aitaura nezvehondo iyoyo, ane vanhu vaiimba dzimbo dzaimutsa moyo ndo dzaiimbwa naChings, uye Chings aiimba dzisati dzamboimbwa.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vaichitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Politburo yeZanu PF yaita musangano wechimbi-chimbi nhasi kuti izeye nyaya yekuti gurukota rezvematunhu uye vachiona nezvegwara remusangano muZanu PF vaSevia Kasukuwere vodzingwa here kana kuti kwete kubva mubato iri. VaKasukuwere vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yemutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Asi vakasukuere vanga vachiramba nyai vachiti varikuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya nevamwe vechikwata chinonzi Team Lacoste icho chinonzi chinotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazotora chigaro chava Mugabe kana vachinge vasiya basa. Vakasukuere vanonzi vari kuchikwata chinonzi Generation 40. Vamugabe vakaomba komiti yaitungamirwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vafanoferefeta nyaya iyi. Mune imwe nyaya, chivakwa chaimboshandiswa nekambani inogadzira pamwe nekutengesa dzimotokari mubulawayo yeToyota Zimbabwe chinonzi chabatira moto nhasi masikati uyo unonzi waparadza chivakwa ichi zvakaipisisa. Chivakwa ichi chiri panobatana 11th Avenue na Joshua Mqabuko Nkomo Street pedyo neMagnet House. Munyori mukuru wekanzuro yebulawayo vaChristopher Shoko vaChristopher Gande ndinodzokorora munyori mukuru wekanzuro yebulawayo vaChristopher Dube vaudza Studio 7 kuti kunyanga hazvo vasati vave nemashoko azere pamusoro pezvaitika vanofungidzirwa kuti moto uyu unogona kunge watangwa nevana vanogara mumigwagwa. Vadhuve vanoti motokari shano dzanga dzakapakwa panze pechivakwa ichi dzaparadzwawo nemoto uyu kunyange hazvo vamwe vaona zvichiitika vari kuti moto uyu waparadza motokari nhanhatu. Vadhuve vati moto uyu wazokwanisa kudzimurwa usati waparadza zvimwe zvivakwa. Vamwe vagari mudunhu rinotongwa namambo Tandi kwaRusape mudunhu reManicaland vanoti havasi kufara kuti mapurazi mazhinji munharaunda mavo akapambwa kuvarungu akapiwa vakuru vakuru vari muzano PF chete. Vagari ava vanonze vanoti chiri kuvarwadza ndechekuti vakuru vakuru muzano PF ndo vari kuramba vachingopiwa mapurazi ivo vasina pekurima. Mutoro wedu nhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vagari vari mudunhu rinotongwa namambo Tandi kwaRusape mudunhu reManicaland vanoti havasi kufara kuti mapurazi mazhinji munharaunda mavo akapambwa kuvarungu akapiwa vakuru vakuru vari muzano PF chete. Vagari ava vanoti chiri kuvarwadza ndechekuti vakuru vakuru muzano PF ndivo vari kuramba vachingopiwa mapurazi ivo vasina pekurima. Mumwe wevagari ava ndivaSamson Magumura vanoti sevagari vari pasi pamambo Tandi vatove neurongwa hwekutora purazi ravakudzai Chipanga vanove munyori muboka rezano PF Youth League vachiti vanoda kugovana purazi iri sevanhu vasina kuwana minda. Vanhu vakawana minda vakapiwa matsamba ekugara mumapurazi aya nebazi rinoona nezveminda.
Patorwa mafarms isu hatina chatakawana nhasi vamwe vari mumakomo vanotogara mumakomo takunotora isu mafamuzi acho iwayayo tosheya nawo isusu iye zvino zvima praza takanangana nawo yekutanga tiri paresberry izvo apo titoripo apo yechipiri tiri pawakefield farm pakasikotorwa nemuyouth kudzi Chipanga achinyepa kuti atumwana waMugabe. Ine handifungi kuti vaMugabe vanoita vangaita zvinhu zvakadaro nekuti vaMugabe vachititaura isusu navamutasa vachiripo vachakabatana vakataura kuti Wakefield invest ichaitwa invest yenyu ichabhenefita imi maonai kwatandi.
Hatina kukwanisa kutaura navachipanga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. VaMagumura vaenderera mberi vachiti pane mapurazi anokwana mashanu avakatarisirawo kupamba achiri kurimwa nevamwe varungu vachiti vanoda kuti mapurazi aya apiwe vanhu vasina minda chete uye vari vanhu vanobva munharaunda yavo kwete zvekuti vanhu vanobva kune dzimwe nharaunda voya vachitora mapurazi vagari vemunharaunda mavo vosara vasina chavanowana.
Mapurazi aya E5 yekutanga Raspberry Farm, yechipiri Wakefield, yechitatu Adams Farm, yechina Divorce, yechishanu Stubbs,
Izvi zvatsinirwa nava Gilbert Mutare vanovesa bhuku mbhuku rekwanyavanhu riri pasi pamambo Tandi. Kunyange hazvo vachiti vanhu vazhinji vari kudawo minda, vamutare vati zvatove nani kuti chirongwa chekugovera minda ichi chiregedzwe zvachose, sezvo vachiti zviri kuitwa nehurumende hazvina kurongeka.
Mafarms akasara aripo 5. Inini sepfungwa dzangu ndandangoona dai achisiwa mawhite farmers aripo. What a sort of kurenda kwatiri mafarms iwayo, nekuti isusu mayouth hatina chataka benefita.
Izvi zvinouyawo panguva iyo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vatsigiri vavo pakutanga kwemwedzi uno pamusangano wakaitirwa kumarondera kuti varungu vese vachiri mumapurazi vanofanira kudzingwa mapurazi aya opiwa kune vechidiki veZANU PF pamwe neveruzhinji vasina minda yokurima.
Kuno kwanga kwakaigwa vabhunu mumapurazi kuchine mafama mafamas ane mapurazi 73. Saka nzvimbo idzodzo ndo dzatiri kutarisa kuti vanenge vachida kupiwa mapurazi asi achava madiki nokuti vanhu vawanda.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chirongwa chekugovera ivhu kuvanhu vatema, icho chakatangwa nehurumende muna 2000, ndicho chakakonzera kuti upfumi hwenyika hugwadame. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reWorld Bank nhasi raburitsa mashoko ekuti upfumi hweZimbabwe uchati kwirei sezvo nyika iri kutarisira gohwo rakanaka. Asi World Bank iri kuyambira kuti iri rinogona kuve dova chete sezvo upfumi huchigona kuendazve kumawere makore maviri anotevera kana hurumende ikasavandudza nyaya dzezveupfumi. World Bank inoti upfumi huchakwira kusvika pazvikamu zviviri nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 2.7%. World Bank yati hurumende yeZimbabwe inofanira kusiyana nenyaya yekuramba ichikwereta mari uye inofanirawo kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari nekubhadhara zvikwerete. Hurumende yange yati inofunga kuti upfumi huchakwira nezvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7%. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Izvi zvinhu zvagaro zvichingoitika munyika yedu zvokuti kukanaya mvura zvakanaka. Kunyanya-nyanya tichitarisa kuti makore maviri apfuura tanga tisina mvura, mvura haina kunyatsonaya zvakanaka. Zvinochireva izvo kuti kunaya kwemvura takatarisana neuremu hwenyayo dzokurima munyika yedu yeZimbabwe. Zvinokonzeresa kuti upfumi hwenyika husumuke. Saka naizvozvo tinotarisa kuti upfumi hwenyika hunogona kupfuura pa3% nenyaya yokuti tiri kutobva pakati dzikei nenyaya yokuti mvura haina kunyatsonaya masizinzi maviri apfuura. Saka kunaya kwemvura gore rino tichitarisa zvakare kukosha kweagriculture muikonomi yedu, zvinochireva izvo kuti zvinoita kuti nyika yedu upfumi hwayo huwanduswe.
Vachipindura kumashoko aya vachinamasa vavimbisa iwo kuti Zimbabwe ichaedza kuti inge ichikwezva vekunze vanoyazotanga mabhizimisi munyika neukweretesa nyika mari, vakati iwo hurumende ichaedzawo kuti idzikise zvikwereti. Munoti kudini mashoko aya?
Mukatarisa vachinamasa vane pfungwa dzakanaka chose, zvavanoda kuedza kuti vaite kuti nyika isumuke. Asi pari zvino munonyatsozova kuti mwaka wapfuura vane zvavakavimbisa kuti vachaita, zvakaita sekugadzirisa mari dzinobuda muhomwe yehurumende dzichienda kundobhadhara vanhu vanoshanda muhurumende. Vakatiwo handigoni kubhadhara kana 13th check bonus, asi vakarambidzwa kunzi hazvigoni kuitwa zvavanga vachida kuita izvozvo. Zvakare mukatarisa kuti gore rinouya igore remaelections, sekuzova kwenyu nguva dzemaelections haisizvo nguva dzinoitwa zvinhu zvakati twasa-twasa. Inguva inongoshandiswa mari kufadza vanhu, inonzi muchirungu populist policies.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wesanda relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende nhasi yaparura chirongwa chekutsvaka mari yekuti nyika ikwanise kubatsira vapoteri vari munyika chinonzi Zimbabwe Interagency Refugee Appeal. Hurumende iri kutsvaga mari inosvika zviuru gumi nechimwe zvemadhora. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inoti Zimbabwe ine vapoteri vanosvika zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana mashanu. Pavapoteri apa, zviuru gumi nechimwe ndovari kugara mukembi inochengeterwa vapoteri yetongogara, asi zviuru zvitanhatu zvine mazana mashanu evapoteri zviri kutiza mhirizhonga iri kuMozambique zviri kugara mumisha yakasiyana-siyana kunyanga nemuchipinge. Kunyange hazvo vapoteri ava vachifanirwa kubatsirwa nehurumende kuti vakwanise kuenda kutongogara refugee camp nekuda kwekushayikwa kwemari munyika, sangano rinobatsira munyaya dzevapoteri reUnited Nations High Commissioner for Refugees rakwanisa kubatsira vanhu mazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu chete. Izvi ndozvapa hurumende kuti iparure zviri pamutemo chirongwa chekutsvaga rubatsiro. Vachiparura chirongwa ichi, vakamirira mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota muhofisi yemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaClifford Cameron Sbanda, vati hurumende iri kutsvaga mari yevapoterawo vari kuramba vachiwanda munyika. Vatiwo vanodawo kuti vapoteri vave neupenyu hwakanaka.
Takaungana pano kukumbira rubatsiro maererana nemarefugees arungoramba achiwanda munyika yeZimbabwe.
Vasbanda vati shuwiro yavo ndeyekuti vakwanise kuendesa vapoteri kutongogara, vakatiwo kunyange hazvo hurumende iri kuedza kubatsira nepainogona, inodawo rubatsiro rwemamwe masangano. Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka, amai Priska Mupfumira, vati hurumende iri kukumbira mari inosvika mamiriyoni gumi. Amai Mupfumira vati vapoteri vakawanda vari kubva kuMozambique kuvari kubva vakabata maoko chete.
Apili yatiri kuita nhasi tiri kutarisira kuwana mari inosvika $10 million kuti tibatsire mabasa ikoko, zvikuru vana vechikoro vechidiki, mainfants vari kuda kutangawo grade zero because vari kungobva kuMozambique ikoko vasina kana chavainacho.
Amai Mupfumira vati kunyange hazvo hurumende yakatarisana nematambudziko munyaya dzeupfumi, haingaregi kubatsira vapoteri. Vakamirira UNCHR muZimbabwe vaRobert Tivagwa vatenda hurumende yeZimbabwe nekutambira vapoteri, vakati vanofadzwa zvikuru kuti vanhu vanogara kunzvimbo dziri pedyo nemuganhu wenyika vari kutambira vapoteri sevakadai vanobva kuMozambique zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuBelgium anoti murume akaurayiwa nemusi wechipiri apa aiedza kurwisa chiteshi chezvitima ndewe kuMorocco uye aive nemakore makumi matatu nematanhatu ekuberekwa. Mapurisa awedzera zvaachiti hapana chinoratidza kuti murume uyu anga achizivana nevamwe vanopfurikidza mwero. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika, uye nyaya yekuita zvirongwa zvebudiriro kumusha inotovatyisa. vamwe vanotya kuti vanogona kudyirwa nehama kana shamwari mari dzavo dzavanenge vadikitira, vamwe vachitya kuti mabhizimusi avo kana zvirongwa zvavo zvinogona kusafambiswa zvakanaka. Asi vamwe vashoma vakaita samuzvare Shingi Mangwiro vanoti zviro zviedzwa chembere kwachivi yakabika mabwe yakanwa muto. Muzvare Mangwiro vari mudunhu reMaryland muAmerica vakanovhura chitoro chavo chinonzi Tudiki chiri kuWestgate muHarare, icho chinotengesa mbatya dzevana vacheche kusvika pamakore 12. Ngatinzwei tichitaura navo.
Tiri kuona vanhu vari kufarira sitereki hembe dzatiri kutengesa. Totengesa hembe, mabhuku evana, zviri kutambisa, matoys evana nezvese zvinodiwa nevana kubva 0 kusvika 12 years. Saka vanhu vari kuzvifarira sitereki because kuZimbabwe mashopu evana ariko zvavo, but dzimwe dzenguva vanhu vaii ndakaona vanhu vainyanyo kunoona pamaererano nekwality yezvinhu. Saka isizvo zvinhu zvedu tinozviona kuno kuAmerica, so takaona vachifara sitereki vachiona zvinhu zvatinenge tichitengesa muTudiki.
Vazhinji vangada kukasika kunzwa kuti muri kufambisa sei bhizinesi renyu imi muchigara muAmerica, bhizinesi riri kumusha.
Unofanira kunge uri yagesi yatinoti pachirungu very organized, and panenge paine masystems atakaisa kuti inini ndikwanise kunge ndichimonita kuti chii chiri kuitika zuva nezuva. So ndine vashandi variko namaneja wandinenge ndichitaura naye every day vachindipa maupdate. Kazhinji kachona vanhu vanoita mabhizinesi vasiriko kuZimbabwe vanenge vachitya kuti pamwe ndinobirwa.
Sei makasarudza kuti munge muchipinda mubhizinesi rekutengesa nhumbi dzevana vadiki?
KuZimbabwe ndakaona vazhinji vanhu vanotengesa hembe dzevanhu vakuru, ndo dzakanyanya wanda kunyanya dzevakadzi. Saka unoona kuti hembe dzevarume nehembe dzevana dzinenge dziriko, pane vamwe vasingadzifarire, vamwe vanenge vachiti dzine kunyanyodhura dzakanyanyoita cheap quality. Saka ini ndakaona ndine advantage pakuti ndogara kuno ndee ndichingoona hembe dzevana dzakati nakei pane dzimwe dzinenge dzichitengeswa kuZimbabwe. Saka ndo saka ndakaona paine mukana wekuti ndipinde mubhizinesi iroro revana.
Ko, nyaya dzemitero kana muchiti munotenga mbatya dzamunozotengesa kuchitoro kwenyu kuno kuAmerica, mitero inozobhadhariswa muri kuibata sei?
Mitero yeZimra ipapo, you know, just doing business in Zimbabwe. Inini sechitoro cheZimbabwe ndakaona zvakaoma sitereki kuti unge uchiita, you know, zveZimra even zvekanzuro zvinenge zvichidiwa. So zvinokutorera nguva yakawanda nemari yakawanda, and zvinhu zvachona zvinenge zvisina kunatsoburitswa pachena kuti ndezvipi zvaunofanira kuita. Saka takadzidza zvakawanda mukuvhura sitori yedu yeTudiki, pamwe tichimboita kuunganisa wogadziriswa, but ndakaona zvinoti netsei kunge wazowanikwa une mapepa akakwana kuti uchitanga kuvhura business. And panenge pachidiwa mari dzakawanda, pane chese chawaita chinenge chichida mari kutanga kuti ukwanise kuoperata business rako muZimbabwe. Asi takakwanisa zvedu kuzenge tichiona kwatine zvinhu zvese.
Mashoko amungapawo kune vamwe vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vane pfungwawo dzekuti regai tivhure mabhizimusi kumusha, asi vachitya nyaya dzekubirwa nekudyirwa mari dzamambotaura dziya.
Iye zvinezvi kuZimbabwe kune POS system, saka mari yedu yakawanda, about 90% of mari yedu maswipe. Saka mari chaiyo chaiyo inonatsobatwa ishoma, not kuti zvoni haina basa kana ikabiwa. Asi iwewe semunhu anenge achioperata business uri kudiaspora unofanira kunge uine masystems fanika einventory management ekuti iwe unokwanisa kunge uchimonita kuti chii chatengwa uri kunoku. Saka inini ndine masystems andakaisa in place kuti ndizive kuti pakatengeswa chinhu ini ndee ndichitozoona kuti chii chatengwa.
Saka vandau kuwanai vanokuwanai papi?
Isusu tiri ku Westgate Shopping Center, Westgate tiri ku Bluff Home Harare, tiri opposite CBZ, shop yedu i number 1 Fountain Court Westgate, and vasiri muHarare tinotengesawo online pa www.tudiki.co.zw, and zvinhu zvenyu muka order kana musingade kuya ku Westgate muka order tino deliver for free muHarare kana zviri over $50, and then anywhere else in Zimbabwe tino deliver for a flat rate of $10 tichishandisa Swift. Mukangoenda pawebsite pedu munokwanisa kuona maproducts edu, and munokwanisa kutifonerawo pa 0431-3330.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika, muzvare Shingi Mangwiro vanoyemuridzi wechitoro cheTudiki vari parunare vari muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa mabasa ebudiriro ari kuitwa munyika nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Kana mchida kupinda mchilongwa ichi, kana wewe kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Sezongo yedu ya pera, regaiti mbotarisa msore na uza nase. Kusawirira na pakati pebato rezano PF ni muri ya Comrade Chinks, kono nota kuigwa kwe mufi. World Bank inoti nekuda kwego rakati nakei upfumi hwenyika uchati wedzere gore rino asi hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai mina ntungamiri Nkomo.